manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 28 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Has already clearly and thunderously endorsed Congress Kamasi.
Mutevedzeri wemutungamiri weZANU PF waConstantine Chiwenga Vanoti Congress haisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzebato rose dzakabvumirana kuti vaEmerson Mnangagwa vaenderere mberi vachitungamira bato iri kwemamwe makore mashanu. Nyanzvi dzechirwere chegomarara rezamo dzinoti zvakakosha kuwanisa mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwa nacho. Vana vechikoro vatanhatu vakasungwa mushure mekuwanikwa vaine mapepe ebvunzo dzeO-level akaburitswa bvunzo idzisati dzanyorwa vomiswa pamberi pedare redzimosva kumasvingo. Zvikwata zvenhabvu zvezvikoro munyika zvorasikirwa nemukana wekukwikwidza kumakwikwi ekwesafa cup African Schools Football Championship nekuda kwekudzingwa kweZIFA neFIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri weZANU PF vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vati Congress yeZANU PF haizi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzebato dzakabvumirana kare kuti vaEmerson Mnangagwa vari kutungamira ZANU PF vari zvino vaenderere mberi vachitungamira bato iri kwemamwe makore mashanu anotevera nekuti vari kugona basa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiwenga vaudza musangano weCongress uri kuitwa muHarare kuti hapana sarudzo dzichaitwa nekuti nhengo dzeZANU PF dzinofara neutungamiriri pamwe nemabasa ari kuitwa navaMnangagwa nekudaro vaona zvakakodzera kuti vaenderere mberi nebasa ravari kuita. Vati nekudaro vaMnangagwa vacharamba vari mutungamiriri webato uyewo ndivo vachamirira ZANU PF musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya.
Taifanira kuita sarudzo asi nyongo dzedu dzese dzemusangano dzakatoisa chisungo chekuti vaMnangagwa varambe vari mutungamiri wedu.
Vachiwenga vatiwo vaMnangagwa ngavavhoterwe musarudzo dza2023 kuti vaenderere mberi semutungamiriri wenyika. Mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti Congress ichaita chisungo chekutambira vaMnangagwa semutungamiriri weZANU PF zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu ese nemapazi ese ebato iri akaita sere vechidiki madzimai pamwe nevakarwa hondo yerusununguko.
Vese ivava vakatenda kuti president wedu ari kuita basa rakanaka, saka zvatobuda pachena kuti hatina mumwe kandidheti ari kuzobuda pano, and vese vakapa chisungo chekuti kuCongress kwatiri kuenda chisungo chedu ndechekuti vaMnangagwa nekugona basa kwavari kuita ndo vachange vari mukuru wedu, and zvekare tichienda kumaelections tichange tiinaivo vachititungamirira vachidada nemabasa akanaka avaitira nyika ino muchinguva shomanini chemakore mana chavandutsa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe.
Imwe nhengo yeZANU PF inogara kuBritain Iyo iri kupinda mukongresi iyi Dr. Masimba Mavaza vatiwo zvaitika nhasi zvaratidza kuti vamunangagwa vanofarirwa munyika yese.
Vakasarudzwa mumaprovinsi. Saka maprovinsi achazowana nguva yekutsanangura kuti tichakasarudza takabvumirana saka vamunangagwa vanoramba varipo. Saka havana kungomuka vasinza vachinza vakwikwidzwa vanokwikwidzwa asi hakuna akavakwikwidza. Saka vasimuka kana kuti vatora chigaro vasina avakwikwidza.
Zvichakadai mumashoko avo ekuvhura Congress vamunangagwa vati musangano uyu uchabuda nemitemo ichashandiswa kutungamira bato kwemakore mashanu anotevera kusandura bumbiro remutemo kuti rienderane nezviri kuitika munyaya dzeupfumi nemagariro evanhu. Vamunangagwa vati remangwana renyika rakajeka chete kana ZANU-PF ikaramba iri panyanga uye vati ichakunda musarudzo dzegore rinouya.
Chakatounganidza zvese zvinodiwa kuti tichitanga kutsvaga rutsigiro kuti tigokunda musarudzo.
Izvi zvatsinirwa navamutsvangwa avo vati kupinda musarudzo kwemamwe mapato anopikisa akaita seCitizens Coalition for Change kutambisa nguva nekuti ZANU-PF ichakunda zvine mutsindo. ACCC inogara kutaura kuti ichakunda musarudzo dzegore rinouya kana dzikaitwa zvakajeka pasina mhirizhonga. Vakasanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauri weTriple C vaFelix Mafa vati vanoshamiswa nemashoko avamunangagwa vachiti bato ravo rakatokunda musarudzo dzapfuura.
Haazvizive here kuti 2018 takavarova? Iye nhasi akataure kuti vamunangagwa vakawina nenhamba ipi. Takapiwa 3 numbers kuti akahwina asi tikaedza tikaona kuti makoti acho akabatwa ari muhomwe. Asi ezvinezvi ngaakangamwe hake, tavhara mwena yese.
Mapato nemasangano akawanda kubva kunyika dzeSADC, Africa nemhiri kwemakungwa apindawo mukongresi akapa mashoko ekutsigira ZANU-PF. Kongresi yeZANU-PF inopera mangwana masikati apo pachadziviswa vatungamiri vatsva vebato iri mumatare eCentral Committee nePolitbro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vana vatanhatu vegwaro reform 4 vepachikoro chemadamombe sekondari kwachivi kumasvingo nhasi vabatwa nemhosva yekuwanikwa vaine bepa rebvunzo dzechirungu risati ranyorwa ndokubhadhariswa mari yebvuma murandu kana kuti find inosvika zviuru makumi matatu zvemadhora emunyika kana kuti 30,000 RTGS pamunhu nemutongi wedare remajistrate mumasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vana ava vanoti Tinashe Mudharara ane makore gumi nemapfumbamwe kana kuti 19, Nyasha Gundani ane makore gumi nemasere 18, Eric Mudzimba ane makore gumi nemapfumbamwe 19, Prime Mapasure ane makore gumi nemapfumbamwe 19, Tadiwa Mudimu natinotenda Muzamani vane makore gumi nemasere 18 vamira pamberi pemutongi wedare Muzvare Concepta Ngwerume, avo vavabata nemhosva yekutyora mutemo weZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC Act. Kuetare vamwe vana ava vaFrank Chirairo vati vana ava vanga vachipomerwa mhosva yekuwanikwa vane bvunzo iyi iri munhare mbozha dzavo bvunzo risati dzanyorwa. Vaendera mberi vachiti kunyange vana ava vakasungwa mapurisa anofanira kuferefeta kuri kubva mapepa ebvunzo aya kuitira kuti vanhu vari kupa vana mapepa aya vasungwe nekuti ndivo vari kutanga kupara mhosva. Mumwe mubereki wevana ava aramba kudomwa zita rake achiti anogona kuzokanganisa nyaya iyi iri mudare ati anorwadziwa kuti vana ava vasungwa voga asi pane mudzidzisi anonzi aiva munyaya iyi asi haana kusungwa.
Ndiri mumwe wevabereki wevana vabatwa nebepa asi kuti ndoziva kuti nyaya idzi dziri kutangira kuzvikoro kwavo. Pane nyaya yekuti pane ticha pachikoro ichocho ari kunzi ane chekuita panyaya yemapepa iwawaya. Kana zvichiita dai please paedza kuinvestigatewa ivo maticha nezimseki yacho. chuna.
Vana varikuwa ni kwa wane funzo padzinare mposha dzavo, iyo mapepe funzo idzi. Asa taburiswa, siripa mtema uye funzo idzi sari zanyorwa, vano nziva wandisa gorerino. Izo sirikuita kuti vamwe vati, sino shaisa funzo ze gorerino chiremera. Vamwe vana wakawani kwa wane bepa refunzo ze masomu, kana kuti mez kwa zimba pamwene pa Bigita Fachu Secondary School kupigita sondorapera. Bazi nuwane ze funzo munyika. Re Zimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC, rakabudisa basho kuekuti, ziri kuongorora nyaya idzi, uye vanenge vawanikwa vaine mhosva vacharangwa zvinoenderana nemutemo. Mutauriri weZIMSEC Muzvare Niki Dlamini vakaudza Studio 7 kuti vanenge vabatwa nemhosva mudare vanogona kupika makore anosvika mapfumbamwe mujeri, uye vanomiswa kunyora bvunzo kwemakore matatu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Nyanzvi mune zvirwere zvegomarara rezamu dzinoti zvakakosha kuti pawaniswe mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwe nacho. Uko hurumende ichikurudzirwawo kuti itore matanho anoitwa anoita kuti kurapwa kwegomarara kuve nyore munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda nhasi apo nyanzvi mune zvegomarara dzasangana pachipatara cheParirenyatwo Group of Hospitals, icho change chichitambidzwa mapiritsi eTamoxifen akatsvagwa nesangano reCancer Safe, awo anobatsira kuti vanenge vamboita gomarara remazamu vasazobatwa naro zvakare. Vachitaura mushure mechiitiko ichi, nyanzvi mune zvekurapa chirwere chegomarara uye varivo vakatanga sangano reCancer Safe, Dr. Anna Mary Nyakabau, vati mushonga weTamoxifen wakakosha mukudzivirira kudzoka kwechirwere chegomarara rezamu, asi vachitipa nevamwe vasingakwanisi kutenga mushonga uyu, uyo unonwiwa kwemakore ari pakati pemashanu negumi.
Uyu unoshanda kudzivirira kuti cancer isadzoke kune munhu anenge apedza kurapwa. Saka munoziva pachivanhu pedu nyaya yekudzivirira iyi kazhinji hatinganyoikoshesa. Saka Cancer Safe nemamwe mabasi vachibatsirana ne Ministry of Health Parirenyatwo Hospital nevanodawo kubatsira mapharmacists nemamwewo makambani akaisa mari dzavo, takaisa musoro pamwe chete tikatenga mushonga uyu.
Vachitambira mushonga uyu pachitiko ichi, mukuru weradiotherapy pachipatara cheParirenyatwo Group of Hospitals Dr. Notando Mutizira,
mapirits aya kazhinji tichi kana munhu achinge apedza mamwe matreatments akanangana necancer anosangana chemotherapy, radiotherapy, surgery, kana munhu achinge apedza izvozvo anozoiswa patamoxifen kazhinji kwemakore 5 dzimwe nguva, zvichienderana nekuti chiremba vari kufungei pamusoro pemurwere kana kuti vaonei maererano necancer. Vamwe varwere vanogona kusvika even 10 years pamapiritsi wayo.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi ichi, vaitai mabasa bopoto avo vakatobviswawo rimwe zamu nekuda kwegomarara iri, uye vachivapa mishonga yeTamoxifen. Vati zvakakosha kuti hurumende itore matanho anoita kuti chirwere chegomarara ichi chirapwewo pachena munyika, pamwe nekuona kuti michina yekushandisa iripo.
Hurumende yaunzwawo chi policy yekuti kana kuti vari above a certain age kana kuti cancer since iri kuspread fast, iunzwewo fanike zvinongoitwa umwewo madrugs aya. In other countries vanhu vabhadhara cancer drugs, but isusu tirikubhadhara zvekuti hai zvirikuti dhurira paupenyu. Vawandise mishina yakawanda kumaregions, hazvinetse wani kuBulawayo, wani kuKamutare, wani kuGweru, vanhu vese vari kufamba kubva Bulawayo kuuyawo vouyawo kudzwa kunzi mishina wakafa. Unozvinzwa sei?
Vataura pachiitiko ichi vakamirira munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Aspect Jacob Maunganidze,
government nemapartners ari kubatsira kuti Tamoxifen iwanikwe pachena zviri nyore. Mishina iri kugadziriswa, government iri kutarisa on ma options ekuripeya iyo yacho, uyezve nekuunza mishini mitsva, and this zviri paadvanced stage yekuti mishini mitsva yeuyi.
Mishonga yapiwa chipatara cheParirenyatwa inonzi ichabatsira vanhu mazana matatu nemakumi masere kana kuti 380 avo vasingakwanisi kutenga mishonga iyi kwegore rose. Gomarara rezamo rinobata zvese vanhukadzi nevanhurume, asi kumadzimai rinonzi ndiyo mhando yegomarara inoteverera gomarara remuromo wechibereko mukura yamadzimai zvakanyanya munyika. Mwedzi uno wagumi guru, mwedzi wekuyeuchidzana pamusoro pechirwere chegomarara repazamu kana kuti breast cancer awareness month. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakati nezuro manheru zvakanga zvisingatarisirwi kuti muzinda weAmerica uri muSouth Africa wakadzivisa nezvekurwiswa kungangoitwa South Africa mukupera kwesvondo nematororo iwo usina kutanga vataura nehurumende yavo. Murume anofungidzirwa kuti ndiye akarwisa vaPaul Pelosi vanove murume wemutauriri wedare reparamende muAmerica amai Nancy Pelosi anonzi akananga imba yavo yekuSan Francisco. Sangano renhau reAssociated Press rinoti vanhu vane rudzivo nezvenyaya iyi vataura mashoko aya nhasi. VaPelosi vakarwiswa vakarohwa zvakaipisisa nesando mumusoro. Mutauriri wavo anoti vaPelosi ava nemakore makumi masere nemaviri vakakuwadzwa musoro nemuviri wose uye vati vari kutarisirwa kupora kubva muchiitiko ichi. Vamwe varimi mumatunhu akasiyana siyana emunyika zvikuru mudunhu remasvingo vanonzi vari kutambira nemufaro kunaya kwakaita mvura mazuva mashoma adarika vachiti vave kutotanga kuturura mapadza kuti vapinde muminda vachigadzirira mwaka mutsva. Asi varimi ava vari kuchemawo nekukwira kwavanoti kwemitengo yezvikwanisiro zvinosanganisira mbeu nefotereza izvo zvavanoti zvichakanganisa gadziriro yevakawanda. Amai Rosina Gonese vemubhuku rekwamakonese kwagutu vanoti kutanga kunaya kwave kuita mvura mucherechedzo yekuti gore rino mvura iriko, asi dambudziko ravari kusangana naro nderekuti mutengo wembeu wakakwira zvakanyanya zvekuti varimi vashoma ndo vachakwanisa kunge vachizvitengera mbeu.
Mvura yakugadzirira yakutogadzirira vanhu vakatochera makomba, asi mbeu handiyo yatisina zvitamisira hatina. Ndeu yacho yakudhura zvekuti masati kg hatitombomagoni kana sati kg chaya chaya hatigoni. Ende mvura yacho gore ino inoratidza zvekuti isitakura, inoratidza zvekuti ichanaya, asi zvikwanisiro hatina. Mombe izvizvi dziri kufa nokushaya mafuro.
Izvi zvinotsinirwa navaOPAS maunganidze vemubhuku rekwachinyanganya kwakare kwagutu kumasvingo. Ava noti varimi vakawanda vave kutotarisira kuti vachanunurwa nezvikwanisiro zvavanotambiriswa nehurumende pasi pezvirongwa zvepfumvudza nechemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme.
Kwakatoderedzerwa nezuro mudare rokuti munhu wese nganyorwe mazita, zvikanzi zvitupa zvenyu munyora nenamba dzezvitupa. Toda kuziva kuti vanhu vangani vachawana mbeu. Mbeu dzava kudhura mumareseva, hadziwanikwi, dzinowanikwa dzichidhura. Saka vanhu vanoda kurima makomba havachadyari mbeu dzakanaka.
Asi mumwe murimi ari kuuzumba vaEfraim Chirenje vanoti ivo havasi kutsukunyudzwa nemvura yakanaya svondo rino iyi kunyange hazvo yakanaya yakawanda mudunhu mavo. VaChirenje vanoti mvura iyi ndeyemunakamwe kana kuti bumharutsva iyo inogona kumboenda yosiya mbeu dzinenge dzaiswa muvhu dzichitsva nezuva.
Kuti titisisi mvura yekurima hatingadaro, nokuti nguva yekurima haisinei. Asi mwedzi uri kuuya uyu Novhemba kunoku handiti ndobumharutsva kana kuti ndonhingi, haiwa isekurima mwedzi uri kuuya uyu ndowatinenge takutokandira kurima.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti mwaka uno varimi vakawanda vachakundikana kuzvitengera zvikwanisiro izvo zvichaita kuti vakawanda vatarisire rubatsiro kubva kuzvirongwa zvehurumende izvo zvavanoti zvinonyanyobatsira varimi vepasi.
Mitengo yembeu, fertilizer, mishonga, magetsi nezvimwe zvinodiwa pakurima zviri kuramba zvichikwidzwa nguva nenguva. Varimi zvavakuvaomera zvikuru pamusana pekukoniwa kutenga zvokurimisa. Mbeu zhinji nefertilizer zviri kuenda kuzvirongwa zvepfumvudza. Hongu zvakakosha kupa varimi vadiki zvokurimisa, asi varimi vakuru vanenge votambura kuti vawane zvokurimisa.
Tsvagurudzo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti tsaga re50 kg yefotereza yerudzi rweCompound D riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti US$45. Tsaga re50 kg urea rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti $70 kuchitiwo fotereza yepamusoro kana kuti AN ichitengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti $52 richisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu inonzi iri kutengwawo nemitengo yakasiyana-siyana zvichienderana nezvitoro. Sapo yemakirogiramu mashanu inonzi iri kutangira pamadhora ekuAmerica gumi nemashanu kuchitiwo makirogiramu gumi achitangira pamadhora makumi matatu ekuAmerica zvichikwira. Hondo iri pakati peUkraine neRussia inonzi nenyanzvi mune zveupfumi yakakonzerawo kushomeka kwefotereza pasi rose izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvekurima zvichatovedzera dambudziko rechikafu pasi rose. Russia neBelarus dzakabatana dzinowanisa pasi rose zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvepotash iyo inogadziriswa fotereza. Hurumende inonzi inoshandisa mari inoita US$662 million pagore kutenga fotereza kubva kunze kwenyika. Munhau dzemitambo. Zvikwata zviviri zvechikoro chevakomana nevasikana zvemuZimbabwe zvinonzi zvarasikirwa nemukana wekukwikwidza mumakundano eCAF School Football Championship ari pasi pekosafa ayo ari kutanga mangwana kuMalawi zvichitevera kurambidzwa kukwikwidza kweZimbabwe munhabvu yepasi rose neFIFA. Tichakupai zvizere nyaya yenhabvu iyi munhau dzedu dzemitambo mangwana.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to Pogine.
Muchirongwa chedu chesvondo rino chatinotarisa nyaya dzemimhanzi, Ivanzi Zininga weStudio 7 nasi anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wemusambo weAfrofusion anonzi Pio, asi rekuzvarwa naro achinzi Simba Rashe Abel Pio.
Ya, zvema gitare ndakatanga ndiri kuchikoro chaibati professional recording ndopandakazotanga mugore ra2012.
Vabereki vaitiwo kudii pamakazvitanga?
Ya, kazhinji paunotanga havazi vese vanozvitambira, havazi vese vanosapota, vamwe vanodzikisira. Asi wakatifambei fambei nendima yacho, mushure mekunge wabudirira vanotanga kuzonzwisisa kuti aiwa munhu anga akananga anga nechinangwa ichi nechino. Saka havazi vese vanoapreciata, havazi vese vano, asi varipo vanotsigira.
Vanhu vari kuitambira sei music yenyu muindastry room?
Ya, vanhu vari kutambira music. Ya, vanhu vari kutambira music. That's why muchiona tichiramba tichi promotion. Mapromota hatinawo, usually mapromota hatinawo munyika medu ndiye kutongo vanongo vachida mari, vanotarisa panenge panona. Munhu atirirei rei handiyo vanoda kushanda navo. Usati watirirei, haa, zvinenge zviri kure kuti uve uchisimudzira kupinda mustudio everything, kuti ndiise zvinhu zvangu online, everything need money.
vanoda kukubata ivanokuwana ikupi?
Ya, vanoda kundibata ma social media handles. It's POZW, spelled P-I-Y-O-Z-W. Ku Facebook, ku YouTube, kwa channel inonzi POZW also. Then number Mbozha Runare 0771-126-102.
Kamuno da kubuda ona kumdariro ndekapi?
Kanichabuda na kumdariro kano zitom tom. Kwira oti shwakandi momo tera, shwakandi janya.
Zvinzwira mukomana wechidiki anonzi iye Pio rekuberekwa achinzi Simbarashe Abel Pio achirova musambo weAfrofusion kuti aiwa azivisa kuti ndapindawo imomo munhandare yemimhanzi tanzwa achitsanangura muhurukuro yaaita naIvans Zininga. Tinotenda zvikuru Ivans nekuwana muimbi uyu. Totarisira kunzwa vamwe vaimbi svondo rinouya. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Nasi tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano wekongresi yebato reZANU PF, uko tinonzwa kuti mutevedziri wemutungamiri webato iri vaConstantino Chiwenga vazivisa kuti kongresi haisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzese dzebato iri dzakabvumirana kuti vaemasa nomunangagwa vaenderere mberi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Nyanzvi dzechirwere chegomarara rezamu dzinoti zvakakosha kuwanisa mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwa nacho. Bato reZANU PF rinosunga kuti mutungamiri webato vaemarson munangagwa havasi kuzokwikwidzwa pakongresi iri kuitwa iyo iri kutariswa kupera mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gaino Gumede Sairi.
Soko isikati